Titende tiri wa penyu Kusiri kuziva kwedu
Fresh out from Nigeria
Wawe kumba kwedu Katisha Chatina joifumba Reku shandisa mukana nguva yatakapiwa Apana no ziva rama kwana Kamwe koto neruchiva Daita isia vakayenda vano taka mukana Takangwara baharare Asigudenga kunedare Chipacha pinda vamwe usasare Tisa ereza misote nekuda kusaziva Tisa furira kana kutongera Tengo era 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 Tizo yuka zvizhinji zvichapera Apana noziva ramangwana Vamwe godo neruchiva Daita isiya vakaenda vanotsvaga mukana
Mazano ziri tafu Kana kuomesera wanosha ya chikafu Chokori chinurota asino siripo Mungwe anisipo mungwe asisipo Nicharamba nakabata nichishandi sachipo Eyo mungwe wasiramba asindo siripo
Apana nasiwa na makwana Mungwe kwa neruchila Daita isi ya wakayenda wanotaka mukana
From NigerRemix.com.